nhema nerakana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemugovera, chikunguru 2, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekuwanikwa kwenhengo yezano PF yekuchimanimani vaNicholas Madzianike avainzi vakapambwa nenhengo dzebato reCCC. Mapurisa muBulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato reZapu kufora migwagwa yemuguta iri dzichirangarira vaJoshua Nkomo nezvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT vaJoyce Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police azivisa nhasi kuti nhengo yebato rezano PF uye varisa chigaro vechidiki mudunhu rebumba kuchimanimani vaNicholas Madzianike avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi wawanikwa uye vari kubvunzurudzwa nezvekutsakatika kwavo. Mapurisa akasunga nhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinoti vachengeta naye musudu, vahakata musudu pamwe nava Aaron Chizemo vachifungidzirwa kuti vane chekuita nekutsakatika kwavaMadzianike. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti Nicholas Madzianike wawanikwa nhasi mangwanani kuManicaland. Tichitaura kudai mapurisa vachiri kufereseka kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Tichapa mashoko akazara nepamusoro pekuwanikwa kwavo kufamba kwenguva. Sekutaura vatakamboita pakutanga kuti isusu tokuongorora nyaya yekuti yakambafamba sei, tichazopa mashoko akazara. Ndozvatichaita ipapa, tapedza kutaura navo.
Ko varume vanonzi vanga vakambochengetedzwa nemapurisa vachibatsira kuferefetwa vati varegerwa here sezvo vaMadzianike vawanikwa?
Tichataura zvese mangwana patete akuziva kuti zvakafamba sei. Kuona kuti pane zviri kutaurwa izvi tingati zvakaitika chaizvo ndezvii, tinofatira kuti isusu tichapa mashoko akazara muchinguana chinotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare neStudio 7. Tabato omutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai avanoti kunyange hazvo vaMadzianike vawanikwa nhengo dzavo dzichiri mumaoko emapurisa.
Zvinofadza kuti tizivise momo yeZimbabwe kuti nhengo yebato reZanu PF yanga ichipomerwa kuti yakanyangaikwa nenhengo dzedu dzeCitizens Coalition for Change dzekuchimanimani East. Yawanikwa kwete kuti yawanikwa kuburikidzwa nekutsvagwa kwaiitwa, asi yadzoka kwayanga yakaenda. Tinozwa kuti anga akaenda kuMozambique kwaakafamba netsoka. Munoziva kune vari muno muZimbabwe vanozviziva kuti chimanimani kwakaita kubhodha neMozambique, kuri kunyanyanyanya kwavanogara ivo. Saka akafamba netsoka kuenda kuMozambique kunoita zvaakanga achipambira ikoko, ndokubva adzoka nhasi. Saka kwatiri haana kuwanikwa munhu adzoka kwaanga akaenda.
Nhengo dzenyu dzanga dziri mumaoko emapurisa dzaburiswa here muusungwa? Tichiona kuti mapurisa atozivisa kuti vaMadzianike vadzoka.
Mapurisa havana kunge vakasungira nhengo dzedu kutsvaga vaMadzianike sekutaura kwatinoita. Mapurisa vari muno munyika medu vanosunga vanhu kuti vaferefete mhosva. Havaferefete mhosva, vosunga munhu. Saka nanhasi vachiri muusungwa, kuti nichinotirwadza sekutaura kwatakamboita nezuro patakaenda kumhepo kuti dai vamadhianike vawanikwa kuitira kuti vanhu vedu vasunungurwe asi zviri pachena kuti vanhu vedu vari kungosungwa kuti vambunyikidzwe.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vadeputy Panganai vari parunhare kwamutare nestudio 7. Taedza kunzwa divi rezano PF panyaya iyi asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi vati vanga vasati vanzwa nezvekuwanikwa kwavamadziyanike. Zvichakadaro mapurisa anoti asiwo akakonzera mhirizhonga inonzi yakaitika nezuro pakusarudzwa kwehutungamiri hwevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council. Gwaro kuvatori venhau raburitswa nemapurisa rinoti mapurisa akazongodaidzwa kunodzimura mhirizhonga yaanoti yakakonzerwa nekunonoka kuburiswa kwezvakanga zvabuda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vadzidzi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo, tinotarisira kuti tichaita navo hurukuro mangwana. Mapurisa mubulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora mumigwagwa yemubulawayo achinzi mapurisa apa zvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Nhengo dzezapu dzanga dzichida kufora kucherechedza vaimbove mutungamiri webato iri Mushakabvu vaJoshua Nkomo ava vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa emubulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti mutevedzeri wasachigaro weMDCT uye vakambove mumwe wemakurukota ezvemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Mumashoko avo vaMunangagwa vati vaMutsekwa munhu akabatsira nyika nenzira dzakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika kunyanga hazvo vakanga vari nhengo yaipikisa. Mukuziya nezvedanho ratorwa nehurumende iri tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Mupenyu tinoziva kuti hapana chakaipa kana muri chibatsirana kuviga vamwe, asi maonero angu ndofunga kuti maonero atinoita isusu mapoka anopikisana isusu tinoona TCC neMDCT. Saka MDCT yagara yakungoonekwa ine ushamwari nezanu pfu. Mafungiro angu ndokuti zviri kuitwa nekuti EMDCT deno yanga iri TCC hazaigona kuziva. Saka handifunge kuti mwoyo wakanaka uko kungoita kungoita kuti vamangogadziwa kuti hurumende iri kutsigira MDCT. Handifunge kuti vari kuita nekuti vane chido.
Asi kana tikarangarira vangwenya takaonawo kuti vatsvangirai vakavigwa zvakare nehurumende, pane chashanduka here kana chasiyana?
Hatingati pane chashanduka nokuti vavo vatsvangirai vakanga vari muhurumende, yanga iri hurumende yemubatanidzwa unity GNU. Saka semunhu akanga ari chipande chehurumende hapana chakaipa. Apapa inini mafungiro ndongoona kuti vari kungoita nekuti EMDCT MDCT inonzi ibato rinopikisa asi richiwirirana nehurumende. Handifunge tanga zviita kana ari munhu weTCC harusi rudo.
Vamutsekwa vakanga variwo muhurumende mubatanidzwa vari rimwe remakurukota ezvemukati menyika, vasiyana papi navatsvangirai?
Musiyano wacho ndokuti iko zvino havasisiri bato rinopikisa MDCT, vangange vane makurukota mumuhurumende. Asi tingangoti chimiro chavo sebato rinopikisa chakabviswa nekushanda kwavaitwa nezanupf, nekuti kushanda nezanupf munin'ina zvakasiyana nekushanda muhurumende. Saka maonero ari kuita vanhu vari kuona sekuti MDCT yakaita kumedzwa nezanupf. Saka zvavaita izvi vanga vachandawo vari muhurumende mubatanidzwa, asi ndo makore mazhinji akadari iko zvino kwanguva kungoratidzanawo kushotetana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano rinotambira ropa rinopiwa pachena munyika reNational Blood Service Zimbabwe, Muzvare Lucy Marowa, vanoti vanofara zvikuru nekuramba kuri kuita veruzhinji vachipa ropa. Kudura reropa iro vanoti pari zvino ranga rangosara neropa rine huwandu hunokwana mazuva maviri chete munyika yose. Mutori wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 nasi pachitiko chekucherechedza zuva rekugoverwa kweropa kwaitwa nasi mukutare Mutare pachikoro cheMutare Boys High Muzvare Marowa, vanoti vanonzwa mufaro nekuwanda kwange kwakaita vana vechikoro vazvipira kupa ropa. Muzvare Marowa vanoti vadzidzi ndivo vane chikamu chikuru pavanhu vanopa ropa munyika nekubhanga reropa.
Nasi tiri kufara tiri pamutare Boys High isu veNational Blood Service Zimbabwe patiri kucherechedza zuva rinonzi World Blood Donor Day ratingadai takapemberera musi wa 14 June. Zvisinei tine vana vanodarika churu vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vasangana pano vaine donzo rekupa ropa. Tinotarisira kuti tichawana ropa rinodarika mazana mashanu 500 units nepazuva ranhasi. Asi zvakadaro tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba vachititsigira. Takatarisa blood bank redu tingangoti ropa ririmo izvozvo rinokwana mazuva maviri chete, asi pane ratichawana nhasi rinotisumudzira zvakanyanyisa kuti blood bank redu rikwane mazuva anokwanisa kuita matatu nechidimbu. Saka tichiri kushanda zvakanyanya kuti blood bank redu ritisimukei risvike pamazuva mashanu anoita kuti titi taakumbotifemei sebazi rinomiririra kutorwa nekucheneswa kwe.
Muzvare Marowa vanoti vanoshanda pamwe chete nesangano reutano ripasi rose reWorld Health Organization muzvirongwa zvavo zvose uye nemamwe mabandiko ehurumende mukuona kuti mabasa avo afambira mberi. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNBSZ Vanik Mparutsa vanoti munguva yapfuura vainetseka mukuwana vanopa ropa nekuda kwezvisungo zvairambidza kufamba-famba nekuda kwedenda reCOVID-19 izvo zvaiita kuti vange vaine ropa shoma mubhanga ravo reropa.
Munguva yeCOVID takanga tine dambudziko rekuti mablood donors edu anofamba sei kuye kumacenter COVID. However, marestrictions are relaxed, so our blood donors are able to come to celebrate with us, this day. Saka tiri kufara zvikuru nekuya kwaita vanhu zuva ranhasi kuzova nesu kupemberera kunaka kwakaita mablood donors. Ndo atiri kutondera zvakanyanyisa vari kuita sei vanotibatsira kunza blood muzvipatara kuti zvinge zviine ropa rakakwana. Nyaya yekuti masaona emugwagwa, nyaya yekuti vanamai vanoitwa maoperations ipapo, tiri kufara nekuti at least blood bank redu nekubuda kwaita vanhu zuva ranhasi zvikuru tichitenda vana vechikoro vakatitenderedza vauya, iye zvine zvino vakawanda chaizvo vari kutoda kuti vadonate blood zuva ranhasi.
Vimbai Dengu mwanasikana wechikoro uyu apawo ropa nhasi. Vimbai anoti anonzwa kufara nguva dzose paanopa ropa nekuti anenge achiziva kuti ari kubatsira vamwe.
Ndinopa ropa ndizofara because ndinenge ndichibatsira vamwe vanenge vachitambudzika, vanenge vaita accident, vanenge waluza blood mumwiri mavo. So the way vaonoenda kuchipatara vanoona ropa rekuti vawanisodini vakwanise kuwedzera rimwe ropa mumwiri.
Mumwe apa ropa nhasi pamutare Boys High School ndiJoeline Mandikate. Joeline anokurudzira vamwe vechidiki kuti vasununguke kuita izvi sezvo zvisingarwadzi zvachose uye zvichibatsira vakawanda.
Ndinofara kupa ropa nekuti ndichibatsirawo vamwe vanenge varasikirwa neropa kuburikidza netsaona. Ndinokurudzirawo vechidiki vezera rangu kuti vange vachipa ropa uye hazvirwadzi kupa ropa. Unonga uchibatsirawo vamwe vanenge vachitambudzika muzvipatara.
Mufundisi weAnglican Church Reverend Abbe Waziwei vanowawo mupiwe ropa pachavo vanotiwo kupa ropa kuzvipira kwakanyanya kunototendwa nanyadenga kunyangwe kuchiitwa hako pachena.
Vanotiseka kuti hama blood donor ungabvira kufira bhanzi nekokora. These statements are said nevanhu handiti, but we close our ears and we continue donating. Why? Because we love our neighbors. We love those people which are benefited from our blood.
Satanism. Let them say whatever they want to say. But us as people who love our brothers and sisters, who continue donating blood. Well, that is the love and that is the command that Jesus is giving to us. Love, sacrifice something for the love of your friend. And the Ramu Wedu Kadakus Otarisa, my family is good, my community, Atiri, Tinevamu, who people who have benefited from blood transfusion. And that is the love that we are talking about. God has got a reward for us at the end of the day.
Such Garway Committee, Anoparopa, Vapasmonia Kureba, Vakuru Ziravishi Diki Kuramba, Shibatsira Nikuparopa, Vasinaza, Notarisira Kuana, Kuvamukita Uku, Sejo, Shibatsira Nikam. Pachiitiko cha nasi, pange paine wanyarikanyi wakasiana siana, kusanganisira mumiriri we naraunda iyi, Mutasa South, wa Mishek Mugadza, wa kuruwe chutu, majeri, wa jizisi wa kuruwe zikoro, wa namkoti ni wa shandi wima pazi urumende ya kasiana siana. Ndaka mira Studio 7, mamtare ndini ilwe damoyo.
Iye zvinotomboenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo icho chamunombopiwa namavhelas musanganya uye asi nhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi ndine hurukuro yandaita namuzvare Francisca Mandea vari kuno na vote kuCanada.
Ndakabva kuZimbabwe 2014 ndofunga ndopa kuti nditangire nyaya ndiri kugara kuCanada territory inonzi Nunavut. Aki Canada kuchando chaiko chaiko north of the north ndakasharwa kuweza muna 1970 ndiri mwana sana wechitatu mumba medu saka zita rangu ndakapuwa na mai wangu ndino nzinda isiwe asi hapana pamunoriona nekuti rakarambidzwa kunyoreswa ranga riri zita rakati rine chirevo kuna mai wangu vakanga vatadza kuita mwana mukomana saka vaishungurudzika nekusungurudzwa kuti vakutadza kubara mwanakomana achazoenderera mberi nenhaka saka ndozvavakangondudzwa zvose mwanasikana akazvarwa zvakare munguva yehondo tichiona mashure aiitwa nemasoja achirova vabereki vangu naizvese nababa vachivaendesa kujeri ndakangokura ndiri mwana wayo wekuti ndaingobvunza ko izvi zviri kuitikire chii izvi kuitikire chii kana kurwadziwa nehasha futi saka unotozozviziya wakura nekuti paunenge uri mudiki pamupacho zvimwe zvacho zvinenge zvisina chirevo unengosinganyatsogona kuzvibatanidza kuti ko zvinhu zviri kuitika so zviri kuitika sei asi ndinoona sekuti kuti ndini ani kunobvira pandakabarwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri gwenyambira mungatiudza kuti zvakatanga sei izvi?
Izvi zvakatanga sekuseka nekuti ndakangotengawo mbira muna 2007 ndofunga ndakatenga mbira nhatu mbira dzira dzimu nyunga nyunga nenjari ndikati ndoda kungodzivisa hangu pai mumba nekuti ndofarira mbira ndofarira chioneso ndofarira mbuya chimeshe ndakamboridza mbira ndakambodzibata ndiri mwana mudiki ndichidziteerera ndakakura ndichidzinzwa kumusha kwedu kwandakakura kuedza nanasekuru Chikanya ndovairidza saka ini ndakangotenga ndisinde kuisamba ndingotongera kuti mbira dzine chekuita neni asi vana ndobva vadzitora ndobva vatanga kutodziridza zvokuti ndakashama kuti kunongosumudza mbira wongoridza zvaita sei kati handakaona vamwe vachiridza mwana wangu wekutanga nomalanga ndiye akadaro wechipiri zanele ndobva atora mbira paenda naye kuchikoro ndobva anotanga kurima akutogona zvepamberi saka paakanga akugona kudai vakati mwana anenge ane tarenda ndikatidi timuendese kune vanoridza kana choniso tikanzi mwana tarenda anaro chimusiyai aridze mupote muchienda naye kubhukafe saka mwana akaridza but anga asingaii ndaingoridza mbira chete kuti ndaingombonotambawo zviya zvokuti handisiziya zvandiri kuita vana vairidza chaizvo chaizvo vavaidzidzwa naticha muzarazi wekonvent saka ndomatangira andakangoita asi pane chinenge chinodaidza nekuti mbira ndaidzinzwa musoro wangu ndoshama kuti chii chiri kurira ndainzwa imwe saundi yekuti ndaiti iyi inodiwa nasekuru vangu but ndasingazivi kuti sekuru vacho ndiyani ndo zvimwe zvakaitika kuti kwandiri Saka ndingangoti ndo ngane yangu yembira kuti chakatanga sei.
Saka mune nziyo dzamatimatsikisa here dzembira kana kuti munongoimba chete?
Ndakatsikisa nevana, haipapo mbira dzacho ndidzo kungoti taingoitawo zvaibuda ipapo. Titorino album yatakatsikisa inonzi Kwasunam kana kuti Brewing Storm ine zvimbo 12. Inotowanikawo paSpotify nepaAmazon nekumwe kunotengeswa kunana TikTok. Unogona kutotora ipapo zvimbo zvedu uchiitawo zviri kuita nevana tinayo iyoyo. Dzimwe dzacho ndaida kusikisa ndiri kunoko asi project yakazoperera panzira yashayirwa mari yekuti chipedzise. Ndaida kusikisa mbira dzangu, ndaida kusikisa imwe yesuicide yandaida kubatsira vanhu vanenge vachida kuzvisungirira nekuti ndoziva inini kuti ndakambosvika ipapo. Yesuicide ine ini yandaa ndichida kusikisa fiya ndakasanganisa chimutauro chekuno kwandinogara chinonzi inokutitutineshona chinonzi Atatafu.
Totarisawo zvamuri kuita mukusimudzira vanga vechidiki kana vamwe vamugere navo munyaya dzemimhanzi idzodzi. Mune zvamuri kuita here munyaya dzekubatsira vanenge vaida kudzidziswa zvembira?
Ndinofarira kuti kana paina anoda kudzidzira ndinogona kungotowo zvishoma zvandinoziva ndovadzidzisa. Pari zvino ndingati ndine mwana watete akuridza mbira pamusana pangu. Ndine wandinoti kuti mwana wangu Shamwari yemwana watete iyeye akasirwa akatora mbira akaiita mushonga wake unomurarisa asati arara. Asi munhu aisambotendera nezvembira izvi.
Tinotenda muzvari Franziska Mandeya. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaSolomon Socks Chikovero vanove nhengo yebato reMDCT. VaChikovero vakasungwa muna zvita 2020 vachipomerwa mhosva yavakambosungirwa muna 2002 yekuve nechekuita nekuurayiwa kwava Alikani Manjengwa. VaChikovero vakapedza mwedzi gumi neminomwe vari muhusungwa vakazobuda musi wa 27 Chivabvu gore rino. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Zvakaitika ndezvokuti mugore ra2020 musure memamwe maconsultations akanga aitika pakati pangu nehurumende yezimbabwe kubudikidza naambasada wezimbabwe kusouth africa, tichinge tataurirana kuti no zvaunofanira kuita unofanira kuuya kumusha. Wauya kumusha moonesana nemapurisa, maonesana nyaya yenyu yogadziriswa pasina zvokusungana, nekuti mukuru wedu akataura kuti let bygones be bygones and the Second Republic iwanga une problem ne First Republic. So after some time ndakazouya kumusha. Ndauya kumusha chakaitika ndechekuti ndisati ndaenda kunoonana nemapurisa panga pane tight schedule, ndakangoti sezvo kune extraordinary congress rekutika kumusha rega ndibva ndaenda ndongonobata midhira. But takazotanga kusvika ndakasvika iri weekend, takatanga kusvika Sunday yanga iri extraordinary congress, ndichiti the following day ndozoenda kunoona mapurisa. Ndakabva ndachisungwa ndiri paextraordinary congress ipapo. Asi ndichisungwa handiva kunge ndakasungirwa ene fresh charge. Vakandisunga vachiti tiri kukusunga newarrant of arrest yenyaya yem2002 yamunozeya ndakambosungirwa. Ndikasungurudzwa zvikuru, ndikatotswa zvikuru kunana Chinamhura nekwana Goromonzuku. Ndobva vandisunga ndobva vandiendesa kukoti after a day. Ndasvika kukoti ndopandasvika ndobva ndati vari mandate in custody kunove kwandakazogara for 17 months in prison kusvika ndazobuda mwedzi wapera paserapo.
Saka tingati here hurukuro yamakaita nemumiriri weZimbabwe kuSouth Africa yakakutengesai?
Ipapo handingazivi kuti yakanditengesa kuti haina, nekuti pandakaita hurukuro naambasada vanga vari ambasada. Pandakazopinda munyika vanga vasisira ambasada, vanga vatonei vakuzohedha ine department. Saka kuti nditi yakanditengesa kana kuti yakasara achiita ambasada wekuSouth Africa anga asingazvizivira kuti ivo havana kuzvinzwawo here kuti munhu uyauya wandakaita hurukuro naye kuSouth Africa azouya munyika asungwa. Izvo zvandizozivi kuti ndingati yakanditengesa but you never know. But ndinamirirana tatichiita nemunhu iye tanga tisinganzwanani zvokuti tingasvike pakuti tingaitirana matrips akadero. Bati mwengozwa politics hanzi hakuna ma permanent enemies, hakuna ma permanent friends, kuna ma permanent interest. Saka maybe we must underline the word interest is up.
Kwa mapurisa akaziwa sei kuti manga mapinda munyika, tichiona kuti makasungwa muchangobva kusvika.
Iye mukuru we law and order akataura iye kuti isusu hatisi maprofita, hatisi vafenderi, hatirote, uye hatisi nyanga. Saka hatingambofenderi kuti wanga uri apa nenguva dzakati, ndosakaona tisina kutambudzika rekuti tikutsvaka kwakawanda tauya straight pawanga uri. Takatoratidzwa kuti tisvikapo kuti munhu wamuri kuda uyo ari apa. Saka kureva kuti zvaidudzira kuti inyaya yakabva mukati medu, inyaya yakabva kuvanhu vandotoziva, vane mahandlers andotoziva. Zvese zvichindodudzira kuti inhau dzezvevatongeri venyika, inhau dzavanotiwo pachirungu ring fencing of position, inhau dzekuti vanhu vanenge vachindofeelawo threatened kuti uyu munhu zvaauya pachinhu ichi pamwe zvinhu zvedu zvinogona kuvhiringidzi.
Koma vemuusungwa maichengetwa sei, maibatwa sei?
Tiri mukati mujere, jere manoziva kuti majere emuno haamite mastandards ekuti kuronzi vasungwa vanogara zviri maererano nekodzero dzevanhu. Pane mutemo weinternational law inonzi Mandela Declaration. Mandela Declaration inoti iyo nyika inoonekwa kuti vanhu vari munyika mayo vakasununguka kana kuti vane kodzero dzavo zvichibudikidza nezvinenge zvichiitika mukati memajere. Kureva kuti mukati memajere is the thermometer, is the barometer inomezha kuti munyika makamira sei. Saka nemadzivere edu maprisons edu haamiti, haasviki pamastandards iwayo. Saka kushungurudzika kwandi taka tichiita mujere kwakusiri kwangu ndega, kwanga kuri kwokushungurudzika kwomunhu wese. Asi ivo pachezvavo vanga vachitichengetedza. Handingati vanga vakanditageta kuti iwewe because uri munhu akati takukuita zvakati, unlike in 2002 pandakasvika ndichinoiswa musolitary confinement.
Manga makateerera kuna va Solomon Stokes Chikovero vanoenhengwe National Executive yebato reMDCT. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano reCastolaga Premier Soccer League. Musi mumwe chete maSebulls eZimbabwe ari mumafaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yave pamusoro petafura yeCastolaga Premier Soccer League mushure mekurova Chicken Inn 3-0 nasi Maskati. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Walter Msona nechimwe chete kubva kuna Nomo Chinyerere zvapa FC Platinum kukunda mumutambo wakakosha uyu. Chikwata chanomen mapedza ichi chasvetuka Chicken Inn nemapoints maviri kusvika pamapoints makumi mana, Chicken Inn ichiramba iri pamapoints makumi matatu nemasere. Chicken Inn ndiyo yaitungamira makwikwi aya nemapoints gumi nemasere. FC Platinum ine mapoints gumi nemanomwe mitambo yesvondo rino isati yapinda munhandare. Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti kwapera makore maviri kusina mitambo vanokwanisa kutora mukombe uyu zvekare.
Munhu wese mupenyanida zvakanaka, asi hatisi tinokwanisa kuzvizviona kupera kwemwaka. Saka totongotarisira kuti Mwari achatungamirira zvinhu kugofambira zvakanaka muno nomwaka.
Mapeza anoti pari zvino vanofanira kuramba vachitamba zvakasimba kuti vatore mukombe uyu sezvavakaita makore matatu apfuura. Asi Capes United yapedza kungorohwa kwayo nasi apo yarova Harare City 2-1 yave pachinano chegumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 1 Black Rhinos 1, ZPC Kariba 0 Yada 1. Zvichakadaro, chikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemaSebulls chatarisana nemutambo neNamibia iyo
Tinotenda Kariati, tichitenda kuti apiwa ruremekedzo rwekuve munyori wezvemitambo yenhabvu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndichikusemina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.